Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu gunyana 11/2024. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vatadzurana nhasi pagakava kana kuti presidential debate. Vachuchisi voramba kuti mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaJameson Timber nevamwe vavakasungwa navo muna chikumi vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Kurwiswa kwakaitwa Ukraine neRussia kowedzera dambudziko rechikafu muZimbabwe nedzimwe nyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vari kumirira bato reRepublican Party vaDonald Trump vatatsurana kuPhiladelphia nevavari kukukidzana navo vachimirira bato reDemocratic Party vaamai Kamala Harris. Vaviri ava vataura nyaya dzekubvisa nhumbu kupinda kwevanhu munyika uye kuchikidzana nedzimwe nyika. Mutoro wedu wenhau weVOA Steve Herman anotipa zvataurwa nevaviri ava munyaya yatiri kuverengerwa naIvan Zininga weStudio 7.
Vaviri ava vaita gakava vari pedyo nepedyo pasina vamwe vanhu kunze kwevatori venhau vaivabvunza mibvunzo. Venhepfenyuro yeABC News ichitefenyurawo kune dzimwe nhepfenyuro zvichionekwa nemamiriyoni nemamiriyoni evanhu muAmerica vari kutarisirwa kuvhota musarudzo yemutungamiri wenyika munambudzi. Amai Kamala Harris vakataura kuvavhoti ukuwo vachipindura kushorwa kwavaiitwa navaTrump, vachiparurawo gwara ravo mushure mekubuda musarudzo yemutungamiri wenyika kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden vachivasiyira tsvimbo. Vati,
"Clearly I am not Joe Biden and I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country."
Zviri pachena, handisi Joe Biden uye handisi Donald Trump. Uye chandinopa igwara idzva rekutungamira nyika ino. Utungamiri hunotenda mune zvinogoneka. Hunounza pfungwa yekuve netariro pamusoro pezvatingaite pane kugara tichishora vanhu veAmerica.
VaTrump vashora amai Harris vachiti vanoda zveutongo hwegudza ruzhinji kana kuti Marxist, vachiti ndivo vari kuita kuti munyika mupinde vanhu vakawanda vasina magwaro.
"They've destroyed the fabric of our country. Millions of people let in."
Vaparadza hunhu netsika dzedu. Vari kubvumidza mamiriyoni nemamiriyoni evanhu kupinda munyika muno vasina magwaro akakwana.
VaTrump pasina kupa umbowo vati amai Harris ndivo vakakonzera kuti Russia irwise Ukraine uye kuti hondo ye Gaza itange.
"She hates Israel. At the same time, in her own way, she hates the Arab population because the whole place is going to get blown up."
Akavenga Israel, uyezve anovenga nyika dzese dzemaarabhu nekuti dunhu rese riri kubvira pari zvino. MaArabhu, maJew, Israel, Israel inoparadzwa.
Kuna vaTrump akakava kechinomwe vachiita gakava remutungamiri wenyika. Asi ndeke kutanga kuna Amai Harris. Amai Harris vati vaTrump havafanire kupiwa mukana wekutungamira nyika zvakare, uye vatungamiri venyika dzepasi rino vakawanda vanotenderana nemuono uyu kunze kwevanotonga nedemo, avo vati vaTrump vanoyemura.
You adore strongmen instead of caring about democracy.
Unoyemura vanotonga nedemo kwete kusimbaradza hutongo hwejekerere.
Vanotsigira vaTrump vakaita semumwe mumiririri weFlorida mudare reparamende reHouse of Representatives vaByron Donalds vati Amai Harris vakundikana kuti vataure kuti zvii zvavachaita vakasarudzwa kutungamira nyika.
Kamala Harris, all she did was attack him. She didn't talk about the policies. She didn't talk about her differentiations between her and the Biden administration.
Kamala Harris chaita kungoshora Trump. Haana kutaura nezvezvironga zvake. Haana kutaura nezvemutsauko pakati pake na Biden. Pataura nyaya yehondo yekuAfghanistan ati kudi. Hapana kana chaataura.
Vavoti vanodarika zvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30% vanoti vanoziva kuti vaTrump munhu akaita sei, asi vachiri kuda kuziva zvizhinji nezva Amai Harris. Gakava iri raburitsa musiyano pakati paAmai Harris navaTrump sematauriro avaTed Lieu, nengo yebato remaDemocrats kuCalifornia.
Kamala Harris was presidential. Donald Trump was weird and incoherent.
Kamala aratidza kuti ane chiremera chekutungamira. Donald Trump ange achitatarika kupindura mibvunzo, uye munhu asinganzwisisike.
Kunze kwekunge vaita rimwe gakava sarudzo isati yaitwa, gakava iri rakakosha mukuzvishambadza kwevaviri ava kune vanhu vashoma vasara vasati vazvipira kuti vovhotera ani, zvikuru mumatunhu manomwe akakosha pakuti ndiani achatora mhiko yekutungamira nyika gore rinouya. Nyaya iyi yatumirwa na Steve Herman, VOA News, ari kuPhiladelphia. Maiverengerwa neni Evans Azininga, VOA Studio 7, Washington, D.C.
Vachuchusi vehurumende vari kuramba kuti mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaJameson Timber nevamwe vavo vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatungwe vachibva kumba. Asi vachuchusi vanonzi vatenda kuti paferefetwe kuti ichokwadi here kuti mumwe musikana akasungwa Nicole Chabata ari kuda kunyora bvunzo dzeO-level. Arikuda kunyora bvunzo dzeO-level here kana kuti kwete, kuti paziwe nyaya yekuti opiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Vanhu vakasungwa ava vakasungwa pamba pavaTimber kuAvondale muHarare vachipomerwa mhosva yekuda kuita mhirizhonga paiitwa musangano weSADC muHarare. Asi vasungwa vanoti vaida kurangarira zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child musi wa16/10 pavakasungwa. Mugoziya nezvenyaya iyi Tabata Gweta revasungwa ava vaJeremiah Bhamu vari vanhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Kaita chikumbiro pamberi pedare kuti vaTimber nevamwe vavo vapiwe chibatiso chekuti vatongwe vachibva. Takatarisa kufamba kwaita nguva kubva mwaka wavakasungwa nezviri kuitika munyaya yavo, zvinova izvo zvave kuvapa mumwe mukana mutsva aite chikumbiro ichocho. Vachuchisi vazopindura mauro ano vachizivisa kuti vari kupikisana nechikumbiro chavaTimber.
Vachuchisi vari kupa zvikonzero zveapa?
Vachuchisi vari kungoti kunyange hazvo nguva yafamba hapana chachinja.
Tiri kuonawo kuti pane mumwe musikana anga ari kutarisirwa kuti anga achinyora iwo mwedzi unoteerwa wemazamanishon akasungwawo ipapa, Nicole Chabata. Nyaya yake iri kufambawo sei?
Nyaya yake iri kufamba pamwe chete navaTimber nevamwe vose. Apita isa chichemo ichocho zvakare paberi sedare. Ndochimwe chenyaya dzatakatarisira kuzonzwa kutongwa kwadzo mangwana. Vachuchisi vati ivo pachezvavo vatuma mapurisa kuti ambonoferefesa kuti vanzwisise nekuona kuti ichokwadi here kuti mwana wechikoro uye ichokwadi here kuti asinyora mazamanishoni mwedzi watakatarisa uno.
Semagweta, muchitaura nevasungwa, vari kutiwo vari kubatwa sei vari muchikurubhu?
Vari kuti vari kutorwa sevanhu vakatotongwa kare, kunyanya kune vasungwa vechidzimai.
Gweta revasungwa veTCCC vaJeremiah Bhamu vanowa nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Kutanga muna 2020, mitengo yezvekudya yange yave kukwira pasi rose, asi izvi zvakawedzera zvakanyanya kubva Russia zvayangotanga kurwisa Ukraine ichida kuipamba musi wa24 kukadzi 2022. Ukraine ndiyo yaitengesera nyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Zimbabwe chibage, mafuta ekubikisa negorosi. Asi zvose izvi zvakakanganiswa zvakanyanya nehondo iyi. Matambudziko ekushaya chikafu abva awedzerwawo nemvura yakarambira mudenga mwaka uno. Nonirai Jena anoti panyaya inotevera.
European Council inoti hondo yakapa kuti zvirimwa zveUkraine zviderere nezvikamu 20% kubva muzana, kana kuti 29% kubva muna 2022 kusvika muna 2023. Gorosi rakawanda kubva kuUkraine rinoenda kuAsia neAfrica. Zimbabwe yaimbotengawo fotireza kubva kuUkraine, iyo ichitengesawo fodya, matewe, michero izvo zvamira kubva zvatanga hondo iyi. Asi muna 2022, Russia yakakwanisa kutengesera Zimbabwe fotireza, gorosi nezvimwe. Ongororo yakaitwa nesangano reGlobal Report on Food Crisis inoratidza kuti vanhu mamiriyoni mazana matatu nemapfumbamwe, kana kuti 309 miriyoni munyika 11 vakatarisana nenzara inotyisa. WFP inoti iri kutadza kutsvaga mari yose inodiwa kubatsira Zimbabwe nedzimwe nyika dzakatarisana nenzara dzakaita seSudan, dunhu reGaza nedzimwe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeGimri Finance vaGilbert Mponda vanoti nyika dzakawanda dzemuAfrica dzinotenga zvinhu zvakakosha kurwisa nzara kubva kunyika mbiri idzi.
Nyaya yekushaya kwechikafu nekudhura kwechikafu yanyanyo affecta Africa nenyaya yehondo yekuUkraine neRussia. Zviri nyanyo konzerwa nekuti nyika dzakawanda dzemuAfrica dzinoimporta zvinhu zvitatu zvinobva kuRussia nekuUkraine. Dzinoimporta fertilizer, dzotenga zvakare mafuta ekubikisa atinoti maedible oils, dzoimporta wheat kubva kuRussia nekuUkraine.
Vamuponda vanoti hondo iri kutadzisa kufamba zvakanaka kwezvinhu izvi, uye zvave kukonzeresa kuti mitengo yazvo ikwire pasi rose.
Even nyika dzingatengi ikoko, mitengo yepasi rose iri kukwira nekuti hondo yakanganisa mafambisiro anofanira kunge achiita zvinhu izvi.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanotiwo
hondo iyi iri kubvongodza zvakawanda nekuda kwekusagadzikana kuri ikoko. Nyika dzaakufanira kutsvaga fertilizer kune dzimwewo nyika dzingangova dzine mitengo isinga yakati kwirei, kana kuti dzingangova nyika dziri kure, zvokonzera kuti mitengo yechikafu ikwire muAfrica.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obeljiri vanoti nyika iri munzara nekudaro inotovimba nenyika yeRussia nedzimwe mukuwaniswa zvekudya nefotireza. Patabvunza kuti sei Zimbabwe iri kutenga gorosi kunyika yeRussia nedzimwe nyika, iyo ichiti yakakohwa gorosi rakakwana, vaJiri vati nyika inoda zvikamu 30% kubva muzana, kana kuti 30% zvegorosi kubva kunze kuti isanganise neinorimwa munyika pakubika chingwa. Asi mudzidzisi mukuru pachikoro chikuru cheAfrica University, Dr. Alexander Rusero, vanoti hondo pakati peRussia neUkraine iri kunyanya kuvhiringa nyika dzekuEurope panyaya yechikafu sezvo nyika idzi dziri dura renyika idzi.
Nyika dziri kutamhembe kweAfrika, nyika dzeEurope ndo dzinova idzo matura adzo echikafu, ndiyo Russia neUkraine.
Kunyange chibage chiri kunetsa kuwana, gurukota rezvekurima vaEnchias Masuka vanoti nyika yakwanisa kutenga chibage chakati wandei kubatsira vanhu vakatarisana nenzara.
Tikazoti vose hurumende isu tinokwanisa kutenga kuti tibatsiridze zviri mudura renyika. Sehurumende yezvino tatenga 300,000 metric ton.
Vamasuka vanoti pamusoro pechibage chavanotenga, hurumende yakabvumira vanhuwo zvavo pamwe nevemakambani akazvimirira kuti vatenge chibage kubva kune dzimwe nyika vasingabhadhare mutero.
Takate zvino munhu anoda kungoti abva achibva nebhazi kuchirundu kana akada kufunga kuti kuzambia kwakachipa ugauye ne20 kg yake yokuti arye nemhuri yake. Kati vemakambani vakazvimiririra vane chigayo zveupfu vanokwanisa kunotenga kusvika pavanodira vagokwanisa kutitengesera.
Izvi zvinotsigirwa negwaro rakaburitswa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoti nyika yakatenga zvekudya zvemadhora ekuAmerica mamiriyoni makumi mana nezvisere nechiga mumwedzi wachikumi, kana kuti US$48.1 million kubva pamamiriyoni makumi matatu nezvipfumbamwe nezviga zvisere, kana kuti US$39.8 million muna chivabvu. Mumiriri weRussia muZimbabwe vaNikolai Krasnikov vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatanga tavatumira. Sangano reWorld Food Program kana WFP roti Russia neUkraine dzinori magorosi zvikamu makumi matatu kubva muzana, kana kuti 30%, nechibage zvikamu makumi maviri kana kuti 20% kubva muzana zvinodyiwa pasi rose. Asi hondo yave kupa kuti chikafu chinetse. Vanhu vemuZimbabwe mamiriyoni mapfumbamwe vakatarisana nenzara, uye nyika iri kutsvaga mari inosvika mabhiriyoni anodarika matatu, kana kuti US$3.3 billion yekuAmerica. Asi mari iyi iri kunetsa kuwana. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varwi vakawanda vechikwata chekuRussia cheWagner makumi maviri nevatatu vanonzi vakaurayiwa mushure mekurwiswa zvakasimba nechikwata chakapandukira hurumende yekuMali cheTuareg. Vanhu ava mauto aya ekuRussia anonzi akaurayiwa muna chikunguru. Vamwe vaviri vakapambwa. Vakaurayiwa vakawanda vanonzi vainge vaine ruzivo rwakanyanya sezvo vainge vamborwa muUkraine, Libya neSyria. Kurayiwa kwemauto aya kuri kuratidza njodzi inosangana nemauto eRussia muAfrica. Israel inoti chimwe chikopokopo chayo chadonha muGaza chikauraya mauto maviri uye kukuvadza vamwe vanomwe. Chikopokopo ichi chinonzi change chichida kuendesa kuchipatara mumwe musoja anga akuvara. Israel inonziwo yauraya vanhu vashanu mudunhu reWest Bank vayati vanopfurikidza mwero. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navaIsrael mumagandlazi vanobva kwagudo kuchiredzi mudunhu rechiredzi, asi pari zvino vari kugara kuSunset View muPretoria, South Africa. Vanoita basa rekugadzira materevhizheni echizvino zvino anenge afa, uye vanoisawo magetsi emudzimba. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ini ndo nchigadzira maflat TV echi zvino zvino. Ndo andino gadzira kana kugadzira wo zvinhu zvinoshandisa moto wezuva nezvinhu zvakasiyana siyana ndo zvinhu zvandinenge ndichingoita. So langa zvichingoshandisa moto ndo zvandinoita kana takada kuita kuti ndakisirwa magetsi mukati medzimba dzake ndinogona kutoita basa iroro then ndogadzira. Asi nekuda kwesituation pari zvino, situation iri muSouth Africa haina kuti mirira zvakanaka.
Chii chiri kunetsa muSouth Africa pari zvino?
Chiri kunetsa pari zvino inhau yemapurisa muno muSouth Africa, nekuti voda kutotarisa mararamiro atinoita hatisisina mapepa ari proper okuti tingashanda muno muSouth Africa, nekuti tichatanga taisimboshandisa mapepers ainzi maaslamsis ndo atakashandisa nguva yakati redei. Hatisinawo mapasipoti namaji hatina kuzotombowanawo mukana wekutora mapasipoti iwaya ari kudiwa chaizvo chaizvo.
Saka zvakukanganisa ye zvakadii?
Zvino ndikanganisa zvakanyanyisa zvisingatomboiti because macustomers angu anosimbouya kwandinogara vaisimbouya vachikera matv avo nezvimwe zvakasiyana siyana kuti vafambe kusvika pandinogara. Saka izvi zvavachakwanisi nenhau iyoyo yekuti ukangoreka ukabata something unogona kutosungwa, ndo zvatovako unogona kutosungwa. Uye kugara zvevanhu vachimhanyirirwa zvakanyanya kunoku ndo zvekuti padambudziko. Uye zvemacustomers edu vakati wandei mabasa akapera, vakaperehwa nemabasa mumafamuzo.
Iro basa rekugadzira matv ibasa ramakadzidzira kuchikoro here kana kuti makazvidzidzisa omega?
Basa rekugadzira matv iri ndingati anina kuriendera kuchikoro, asi munoziva kuti Mwari pano zvaanoita mune munhu. Ndakatanga ndichigadzira tumaredhiyo asi ndaiita zviya zvokupisa-pisa nemoto kudhara. Ndifunga ndakaritanga 2008 pandakazenge ndakuona kuti ndakukwanisa kuita basa iri semunhu wakanga achingozvidzidza ari oga. Ndakatozonyakuita mukurumbira pana 2011 kuchiinda kumberi zvokuti ndakugadzira kwaliti yemhando yepamusorosoro.
Mane nguva yakadii muri muSouth Africa?
Ndane nguva ma19 years, ndava ne19 years ndiri muSouth Africa.
Zvinhu zvisati zvaipa maa muchikwanisa kuwana makastoma akawanda zvakadii?
Zvinhu zvisati zvaipa ndaitombowana makastoma akati wandei because munhu wese wange ari prepared yekutakura chinhu chake achiuya nacho kwandinogara. Chero asina mari waingove otosiya zvinhu zvake ndogadzira paanongoita mari then ndotomuudza kuti chinhu chako ndapedza uya okolekta chinhu chake.
Saka nekuoma kwaita upenyu zvamuri kutsanangura, muri kurarama sei kana musisakwanisa kunge muchirarama nekugadzira matv chete?
Sezvo ndakangosarudza kuti aiwa handikwanisi kuti ndirege kushanda pandinoshanda. Ndichimirira basa rimwe chete. Ndaachingoitira zvangu zva zvokuti pamurungu wandinoshandira imwe nguva ndinomboita zvemagetsi-getsi izvozvo, imwe nguva ndinoitawo zvokupenda-penda. Kana pasina basa iroro ndinogona kubatsirawo kukirina muyadhi yake achitongonyora mari yacho.
Vamwe vanogona kuti ko kana zvinhu zvichioma sezvamuri kutsanangura madii kudzokera kumusha?
Nhau inotinetsa ndeyekuti izvo tiri kutarisawo situation iri kumusha kweri kwatakabva. Tikada kutarisa pagore rino kune zhara, kune zvakasiyana-siyana plus zvenhau yemabasa inhau imwe inogona kutitinetsei. Uye tichiri nevana vanoenda kuchikoro vanodawo kuti vararame. Saka tinongorambawo tichingonzvengawo tiri mukati menyika ino.
Saka vanodawo kubatai, vanokubatai papi?
Vanoda kundibata, vanondibata +27 7 3 5 8 7 1 3 7 2 +27 3 5 8 7 1 3 7 2.
Avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe chinogara kusouth africa vaisrael magandlazi vachitaura vari parunare kupretoria south africa najonga kandemiri westudio 7. Vaimbova vatungamiri veAmerica vanoti vaGeorge Bush, vaBarack Obama, vaDonald Trump nevachiri panyanga vaJoe Biden nhasi varangarira vanhu vakafa musi wa11 Gunyana 2001 pakarwiswa America nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda. Chikwata ichi chakashandisa ndege sezvombo zvekurwisa America munzvimbo nhatu dzinoti Pentagon, Pennsylvania neNew York. Asi New York ndiyo yakanyanya kurasikirwa nevanhu vazhinji apo zvivakwa zveTwin Towers zvakaparadzwa nendege. Mumwe wevanhu akaona kurwiswa kwakaitwa muNew York ndimufundisi Chakangwenya vekereke yeSalvation Army. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 nezvenyaya iyi.
Zvakaitika ndiri ku kuNew Jersey, which is about 30 minutes kubva kuNew York, because ndoko atine camp yedu yeSalvation Army. Zvaita kunge firim uchiona paTV zvichinzi Twin Tower yarohwa, yaita kunge firim because pakazorohwa yechi2 ndege padzakazoya dzechi2 takatenge takatogara paTV tichiona. So izuva rakaratidza kuti America zveshuwa inyika yaMwari because ipapo takaona kuti maKristu akamhanya zvisingaiti, machechi akazara from that weekend. So I remember that, I'll never forget that. But unozvawo memory yavanhu inokanganwa kaezvino izvi vadzokera kuzvinhu zvavo. So I remember that very well, kuti it was a very sad day.
Pazuva rakadai imi semaKristu munorirangarira sei?
Kungopostawo panana Instagram ipapa nepana Facebook nekungoremembawo nekungonamata nekungoremembawo, because upenyu hwevanhu hwakawanda hwakabatwa nechiitiko ichochocho forever. Vamwe vakatopedzisira vakurwara, vamwe vakapenga because of that what happened, because vakafa vakafa, but vanga vari surrounding area, vamwe vazhinji vamwe vakava disabled, vamwe vakabatana nezvirwere zvakawanda wanda kuburikidza neutsi, because yakaafecta area yakakura ye Wall Street district iyoyoyo. So zvinhu zvichiri nanhasi zvichiri kuchemedza vanhu, vamwe mafamilies akatokanganisika zvachose for life. So haisi nyaya inyore zvachose. So tinongorangarirawo nekunamata. Salvation Army tinoona time yatinonamata, and then nongopostawo maFacebook nongoenkarejawo vanhu pamusoro pechiitiko ichocho.
Tinoona kuti chiitiko ichi hachina kuitika muNew York mega, chakaitikawo kune dzimwe nzvimbo. Uyezve nhasi tiri kuona kuti vari kuwanikwa ivo panguva ino inguva yemaelections, pane vanhu vari kukampena nezvimwe zvakadaro. Munoona zvichibatwa sei takatarisa chiitiko ichi?
Mapoliticians kando basa ravo rekuda kutamba nemaemotions evanhu. Saka vamwe vanongova kutsvagawo kutorawo advantage, but isu sevana vaMwari tinongochema nevanhu vakaafektwa, nevanhu vakakanganisirwa upenyu. Nokuti president naNovemba tinenge taana Harris or Donald Trump, upenyu unongoendera mberi, but vanhu vakaafektwa nezvinhu izvozvo, zvinhu zvavanoramba vachisangana nazvo muupenyu hwavo. So tinonamata navo, sometimes you need a shoulder to cry on. So ndozvatinongoitawo izvozvo.
Avangu ari mufundisi Chakangwenya vekereke Salvation Army vachitaura vari parunare kuNew York naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini kumajonga, ndini mukoma Louis kumasvingo. Veduwe daite wanavo vakashinga vane zvivindi, vatiudzirewo munangagwa uyo kuti ari kupedza mari taxpayers money achiita marari achitenga machikeni ini maticha asina mari, maticha haana pei, vashandi vehurumende havana pei. Ngaarege kuramba achidero, uri kuponda nyika nevanhu vake vachiguta ivo. Atenda mukoma jonga, saiwo audio yangu mukoma Louis kumasvingo.
Magadi pa Studio 7 vana vashamarari vose vana veZimbabwe, ndibaba chinogurei baba wevanhu. Magadi ko nini ndiri kunetseka navabereki? Ndiri kuona hangu vabereki nyika yose vari kunetsa vana vari kunze kwenyika kudiaspora, kupi kuti chikafu nzara. Ngopa mainzi navana imimi zvaipo kuvhotera, makanga musingapaoni here pekuvhotera? Mainzi zvaipo kuvhotera maituka vana muchiti vana vapanduka, muchikokorodza vanhu, muchitotengesana kumaruzevha ikoko. Sika kumavillage ikoko makatosvika panguva yekutoita magarage kutowengana, muchiwenganiswa nezanu PF. Iko zvino ndo yakukupai hupfu hwemapfunde akaita brown. Ungati hameno zvazviri, iwo ari kudya fusadza rewhite rakachena kuti mbembembe. Imimi ndimi ari kudya zvebrown zvokupimirana futi ka 5 kg ka 5 kg. Iko zvino zigi racho riri kudhakwa futi. Imimi ndimi muri kunetsa vabereki nevana vari mumataundi kuti tiri kuda chikafu. Endai motora kuna munaka kuti tipe sadza jena tidye. Ndatenda.
Pa studio 7 magadi iko iso atereri nevatsigiri studio 7 dzira 2008 zvakaoma. Aiwa, tinokutendai nekutaura nawo dzechokwadi. Tinosei kuti vamwe havadi studio 7, tinongotirambai makadaro. Ndakaida kutaura pamusoro pekuti tikuva muwanhu vachikomenda kuti vamunangagwa vakavaka parliament hachisicho chipataraka. Murume mukuru chaiye anofunga chaiye angakomende kuti president vakavaka parliament. Vachivaka parliament muchipatara hamuna mishonga, rodhi dzakafa, vangani vanhu vari kuenda kunorapwa kuparliament.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzinei Studio 7 yesu hatina kwatakarerekera. Vanoda kupinda muchirongwa ichi vachitudza zvavanofunga makasununguka kutumira mashoko enyu panamba dzinoti +12024650318, asi tinokurudzira kuti musashandise mashoko ekunyomba. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi, tiri kutaura nezvegakava raitwa nemutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika munambudzi. Aiwa hama wadiwa, kangoma kakaririsa kanoparuka. Nekudaro ngaisiye matambo ndokusiyai mina Taboka Ncube nhaudze isiNdebele.